ndikamisa vanga vafiko vakataura nezero kuti even dei vanga vakadaidzwa kavadaidzwe kuno via mbudzi dzavo dzabiwa nemunhu aba mbudzi dzacho panofanirwa kuita kutaurirana kuti aiwa ka ndamboba paye ndikazocheka mbudzi yenyiya todii tovhiya here ndozvavakataura nezero saka ndosaka vanga vafiko kasi chimwe chokwadi ndechekuti hatina kumboona kuti vambokokwa here ikoko kasi imazvo saka kuti kusina president Nelson Mandela inauguration hakuna inauguration kwanga kusina vanhu zvisina basa nekuti vanga vati Dynamos neAnandaz inozotamba mustadium imomo tinoziva kuti panosangana Dynamos neAnandaz panenge pakazara vanhu kuti pacha asi nhasi taona kuti vanhu vemuzimbabwe vanovimba vati aiwa ka tinogona kunga tifarira bhora asi hatizoendi neuwandu hwedu muchaona tuma patches mustadium zvichiratidza kuti mamusina vanhu uye vanhu vana kutifarira dai manga mapinda muguta reHarare maivona kuti vanhu vanga vakazara mumachechi ndarienda kuchechi makusina naye tanga takazara tikaita maservice 3 tinowanzoita maservice 2 nokuti vanhu vanga vakawanda vachinamatira nyika yavo zvanga zvakakumbirwa napresident Nelson Chamisa kuti vanhu ngavanamatire nyika yavo tazoona zvimwe zvatine zvazvikurusa kuti aiwa ka vanhu vezimbabwe vanotidzira kuti hurumende iripo haisi hurumende yavakasarudza hweya vanofarira asi tazoona kuti zvimwe zvatatityira zvekuti hurumende yavamunangagwa iyi inoratidza kusabatana taona kuti vataudza vice president pamabiko acho iwayo zvinova zvinhu zvisingangoitwa uye zvinoratidza kuti pane kurwisana kukuru mubato rezanup f nemuhurumende yacho iyo izvozvo zvinonetsa kuti tozovakanyika sei kana kuti tinowana investment sei kana kuri kuti hurumende ine kupokana pakati papresident navice president
taona ivo vamunangagwa vachikokera vemapato anopikisa akadai serenyu remdc alliance kuti mutaurirane kuitira kuti nyika ienderere mberi munotambira sei mazwi aya
ngatiregei kuramba tichingonzi nevanhu kuita nemastatement vasingaite mapolisi kunyora tsamba izvozvo zvavataura vari kungotaura kavachingosvipadzira asi zvavanoita zvakasiyana zvinokufanira zvavakaita musi waonogas kuti masoja akauraya vanhu asi vakabuda vakuti aiwaka vanhu varayiwa nemdc tikatoona vanhu vachitobvunza mibvunzo yakawanda chokwadi ndechekuti vamunangagwa kana vachida kutaurirana president chamisa vakavanyorera tsamba vanodii kupindura tsamba iyo president chamisa vanhu vakataurira zviri kuti aiwaka akaba mbudzi dzangu ngaandaure kuti aba mbudzi dzangu toona kuti noita sei president chamisa's hands are open to anyone in this country if the agenda ndeyekuita iri yekuimprova chinyika yedu kuvaka ikonomi nekuita kuti vanhu vezimbabwe vapedzise nhamo dzavanogara munguva dzino vamunangagwa ngavatevedzere leadership iri kuratidzwa napresident chamisa
takaona muchitaura imi kuti makwidza nyaya yenyu kudare guru remuafrica munoona zvichizobatsira here tichiona kuti mutongo weconstitutional court haupikiswi
kana tichitarisa nyaya iyi takareveka kudivi rekuti haisi nyaya yekuti uchazova mustate house ndiani nokuizvo hazvina basa izvezvi vanogonanga vari mustate house anotonga nyika ino ndiani uchatungamira nyika ino kubva izvezvi kusvika 2023 ndipresident Nelson Chamisa itai tioneka ngavaite ngavarane masiti zvacho tioneka vachatadza pakaita maissues president Nelson Chamisa zvavanenge vataura ndozvichaitwa munyika muno nokuti vanhu vanotungamirwa nemunhu wavanenge vasarudza saka president Chamisa havasi kuenda kumacourts kana kuafrican commission yemahuman rights kunotsvaga kuenda kustate house vari kuenda ikoko kunotsvaga kubudisa chokwadi kuti aiwa ka makoti enyu ari captured aya anga akatumwa nezanu after dzakuita basa pasai rikatariswa nevamwe rinobuda nedivi rakadai vari kunotsvaga kuti chokwadi chigobuda pachena kwete zvekuenda kustate house state house haitonge ngavatonge katona
saka remangwana rebato renyu munoona rakamira sei
president Nelson Chamisa vakaita mavotes 2.6 million by far the largest party muzimbabwe vanotonga maguta anoita 26 pamaguta 32 emunyika muno muzimbabwe vanhu vanogarira mumaguta ndo vanobhadhara matax ndo vanoita kuti nyika ifambire mberi saka remangwana redu nderekuti president Nelson Chamisa vacharamba vachiedza kubatsira nyika kuchiendere mberi tichaona kuti maguta nepavanogona pese zvinhu zvichaita zvichibudirira vachinetswa nezano vachidaro ichimboedza painogona pano nepano kasi zvinhu zvinoendera mberi president Nelson Chamisa chavanoda demokrasi munyika medu vacharamba vachirwisa nyaya iyo
mukutaura kwamuri kuita muri kutaura imi kuti imi muchange muine hurumende yenyu ichange ichitonga vamunangagwa vachitongawo uko zviri kufamba sei papo
aiwa ka vanhu vanotongwa nemunhu wavakavhotera ka vanhu vanotungamirwa nevanhu vakavhoterwa vanhu vemuzimbabwe vakavhota overwhelming zvandataura izvichi kuti 26 out of 32 matown councils
anima MDC Council. Ndoka kune wani ikoko, ndoku noitwa nyaya dzebudiriro ikoko. Kana zvani ikasakanganisa, ndokuchafamba zvino ikoko. President Chamisa vane mavhoti nyika muno anoita 2.6 million. Vakafamba musiti kudai. Vanhu vanenge vanotadza kufamba vachisangana nemunhu anenge chiti president, president. Nasi chaitae dai kwakuti tangachita inauguration ya president Nelson Chamisa kuna South Sports Stadium. Harare yaizara kuti pata hapana aigona kuwana space yekufamba pano. Ndoo kutungamira kwatotaurira ikoko. Kuti vanhu vakafunga kuti kutungamirira kuenda ku State House kusazva kuti masimba anobva kupi, masimba anobva muwanu. State House iyo unoigara uri wega ka iyo werawo iri vanorigara. Tazviona kanhasi ku stadium kuti chero vaisa matine bhora hapana chabuda. Chabuda ndechekuti nekuti president Chamisa havana kubuda, hapana abuda. Vanhu vatevedzera zvataura president kuti ande chitonona matira nyika yedu. Ndo izvozvo zvatinozvanzwa zvakakosha. Zvichatanga kuratidza zano pia. Kuti hakuna kwamunosvika muchitazve kumanikidza vanhu, muchitazve kunyipa. Vanhu vanozogona kuwana pekuratidzira napo kuti hamugone kutonga muchidaro, hamugone kutungamira muchidaro. Hapana pasi pano munyika muno paanogona kutonga nyika. Uchingoti ndongotonga mumaruwa chete, muruwa macho havana vanhu futi imomo.
Ndombodzokorora zvakare kubvunza mubvunzo wandambobvunza kuti ivo vamunangagwa kana vakati vada kutaurirana nebato renyu reMDC Alliance muchazvitambira sei, uye zvezvi zvamungada kuti vaite kuti pazosvika nguva iyoyo yekuti MDC Alliance itaudzane navamunangagwa.
Mubvunzo uyu wakapindwa naPresident Chamisa nezviro pavakasangana nevatapi venhau. Vakati wakaba mbudzi haasiri iye unouya achititoizira kupi yenguvai. Unotaura fesi kuti ndakaba. Havasati vauya kuno kuzotaura kuna President Chamisa kuti aiwa vakomana takaba. Zvatakaba kudai todii kuendera mberi kuti gadzirise nyaya yenyika yedu. Ndo zvatinoziva izvozvo. President havarambe kutaura nemunhu anouya achitaura achireurura zvivi zvake kuti zvizienderere mberi. Uyezve chikuru chakakosha ndechekuti President Chamisa vakanyora tsamba tisatasika musarudzo. Vakati nyaya murikaita iyi haina kumira zvakanaka, inonetsa nyika kupinda mberi. Uyai titaurirane. Ngavapindire tsamba iyoyo togozviva kuti vari serious. Totanga tagadzira nyaya dzekuti tidzosere vana veZimbabwe kutungamirwa nevanhu vavakasarudza. Tinozviita sei? Izvo zvakakosha. And President Chamisa nyaya idzodzo vanoda kuti dzigadziriswe, vanoda kuti dzitaugwe kusvika nyika yedu yagadziriswa.